nyaya yemhirishonga yemMDC achichinja tinotarisira kuti kunge ichiitwa nomusangano wedivhe nhoroondo yavo yekufaita for human rights nerule of law nerespect for fundamental freedoms. Zvino zvinotikatyamadza kuti musangano nevatevedzeri vavo vanonge vachiita zvinhu zvakaita seizvozvo. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti tinokondema violence zvakanyanyisa, hatiikurudziri. Asi chaakudiwa ndechekuti paitwe a proper investigation, nekuti taakuona kuti pane vanhu vaakutofarira kuti musangano imomo muitike chii violence, kuti vamwe vachionekwa sekuti vachisvibisana kuti mindiye anoita uyo ndiye asingaiti. Violence haibvumirwi, haidiwi. Asi takudiwa kuita an investigation yakadzama, yakasimba, ionekwe kuti violence inokonzerwa nechii, yaonekwa kuti violence inokonzerwa nechii, yogadzirirwa. Asi vese vanowanikwa vari associated with that violence vanofanira kutenderwa zvirango zvakasimba chaizvo, nekuti nyaya musi ndeiyoyo yakutofadza kana zvikara nezvidhoma nevaroyi chavo chavo vevhiolence vatinoziva kuti estate nezanupf. Saka MDC haifani kuwanikwa ichikopera bhuku redofo, nekuti ukakopera bhuku redofo haupasi.
Asi pangakwanise here kuti paite kuyanana pakati paivo vachamisa namaikupi?
Vanokwanisa kusayanana zvavo ivo semaleaders, asi musangano wacho unokwanisa kubuda pachena kuti wakamira pati. Zvinobva hangu pachitaurwa zvakawanda nenyaya yekuti mutungamiri ndiani. Tikateera musangano wavatingi zvaapachena, ende tichiona nevanhu vanoungana pamusangano ipapo kuti danho rakatorwa nenational executive yeMDC nenational council yeMDC kuti mutungamiri pari zvino ndivachamisa, handioni danho iriero richidzokwa kumasure. Ende danho iriero rakatorwa rinenge riri kuenderera nevateedzeri veMDC vakawanda. Saka avo vanoti chamisa hasiye mutungamiri weMDC vanofanira kuita maprocess akafanana kuita national standing committee, national executive yomusangano nenational council yomusangano. Kana vachiti zvakaitwa navachamisa hazvisizvo, toonawo kuti panobuda here matanho kuti Maikupe ndiwo acting president kana ndiwo president weMDC. Pasina izvezvo, umwe wavo pavanhu vaviri vava pano umwe achaita mutungamiri weMDC mawhatsapp group, mutungamiri weMDC muindanet, mutungamiri weMDC manyuzroom. Asi musangano yaatiwe paindaneti, musangano unowanikwa Makokova, musangano unowanikwa Mbare, musangano unowanikwa kuCholocho, musangano unowanikwa kuBinga, musangano unowanikwa kuZaka, musangano unowanikwa kuMarondera. Kana vanhu ivavo kumarondera kuZaka kuCholocho kuBinga vari mumastructures vasingabvumi kuti hauti president, iwo uchingoita president uchapedzisira wava eshabhini kini kana kuti eshabhini pini. Paviri hwave papa pane achaita shabhini kini kana shabhini pini vachiita zvomashabhini vasingati zvomusangano.
Asi nyaya izogume yaakumatare herei?
Aiwa, politics chero dzikaenda kumatare, dare harikwanisi kugadza munhu epolitical leader pachinhu zvimbo. Unokwanisa kuenda kudare toti wahwina, asi kana musangano wako ukati wahwina kokoti hauti leader wedu, hatikuzivi. Unoita leader wekudare ikoko, unoita leader wekuhigh court. Zvino mukatarira munguva yestruggle yeZimbabwe, vana vangomu vayana navamugabe nevamwe vese vakauya havana kugadzwa dare, havana kugadzwa utungamiri nematare, vanogadzwa utungamiri nevanhu, vaigadzwa utungamiri nezipura nezanla nevanhu vemuZimbabwe vaisapota kuti vangomo ndo mutungamiri werusungunuko, vamugabe ndo mutungamiri werusungunuko. Zvichinda zvakadaro, mutungamiri wenyika haasapotwi, haagadzwi nedare redzimhosva. That is it as the politics. So what we are going to see is the supremacy of politics and not the supremacy of court rulings and the like. Yes, tinosapota kuti mutemo chinhu chinokosha, mutemo unodiwa mupolitics, asi haukwanisi kuti ungeita leader wemusangano nenyaya yekuti pai mutemo wati zvakati usina vanhu kana kuti mutemo woimposa leader. Yes, mutemo nepolitics zvinofanira kuwirirana, asi chakakosha chinotungamira zvido zvevanhu, zvido zvoruzhinji, zvido zvemasapotas ebato irero ndozvinokosha. Saka pakurwisana kwavo kana vakasabata musangano, mastructures omusangano, maorgans omusangano nemaparts anoumba musangano iyoyo, hazvikwanisi kuti uite leader weMDC.